vazvaro tirikusangana nekugiswa kwakawanda nemagents estate vari kuya vatikwatire vachitipomera mhosva yekuti tanga tiri partisan parunoff after my elections aita vachiisidzie vachiti vachashanda risimba kuti vaparedze boka redu risazvegise vachose.
Kana muchiti mastate agency munotaura ani?
Vanhu vanomirira Central Intelligence Organization vasori.
Vakasvika kwamuri vakati chii?
Ini vakataura neni vatatu, mumwe akandinyorera matsamba pafoni mamesejes epawhatsapp, vamwe vamwe akandifonera, mumwe akandisangana takasangana mutaure vachiti tichaedza nepatinogona kuti tiparadze musangano wenyu zvikuru. Vanhu vive vanoshandira hurumende estate vatinoziva nemazita avo asivakwanisa kudoma hedu izvezvi.
Chavakanyatsokupomerai chavanoti makaita mimi chii?
Chekutanga vaititi kuendesa kwatakaita zvatie kukoti tichiti isaabhuze vana nematicha nepropati yezvikoro. Zvechepiri vanochema nesu vachiti makaendeserei zeki kukoti muchinoti sei zeki itiviti maticha akwanise kuvhota. Chechitatu vanomimi makazoedzerei kuconstitutional court muchinotaura kuti nematicha akazotadza kuvhota anokwana 40,000. Ndo mhosva dzavaitipomera isi tichidzitarisa hadzisi mhosva.
Makamhangara here nyaya iyi?
Hatina kumhangara nyaya iyi, takaisa mumaoko emagweta edu vachiona kuti tingafambe sei tichibva pano.
Makabudisa gwaro rinoratidza kubatana nematicha okuswaziland. Chii chamunotsvaga apa chinobatsira maticha emuzimbabwe?
Maticha ekuswaziland neemuzimbabwe vanhu vamwe chete. Maworkers struggles pasi rose akafanana, chero ticha akaita wekunorway chero wekusi, asi hondo dzavanogwa dzakafanana dzekudzvanyiridzwa.